ya budi tunawida na orano zikuti shukuru shunga furuwe sayi mpanguwa ya chine damu zikuwe COVID-19 ni mashisha ya kura Mombasa na nye utawa sufuwa muru unukwana saka na orano zizaziri zikuti tonde shumisikizo sunate kuitwa kutipano sufuwa shukuru matishano inda kushukuru atijifila kutari sesha ashita basa limasu wanawa chuyo wa isha sita kwa natizuwa kwana
Musangano uyu wafamba zakadi kwa muri imi sesangano
Chikutanga tulufarila kuti hurumende yaona zvakakodzera ndosa taisi chemera kuti hurumende ngaitaure nesu varairidzi tiona kuti tingamisikize sei kufuwa kwezvikoro ndochatinonyofarira asi musangano uyu naurirano zvichienda mberi tinoona kuti hurumende yanga yagara ine zvinhu zvayo zvainge yakasungirira pamwoyo zvaisingadi kusunungura asi tiri kutarisira kuti tikaramba tichitsukunzana isu tinogona kusiya zvimwe vachisiya zvimwe tichitarisawo muonero watinoita wekuti zvakangonaka kuti zvikoro zvese kuti zvivhurwe madisha abhadharo mari inokwana kuti zvikoro zvivhurwe ehurumende ine zvainokoshesawo zvatotokoshesawo chatinosanganiswa pamwe chete nacho nehurumende ndechekuti tese tinoda kuti vana vadzidzi pangosara kuteketedzana kuti imime zvekuti amuda kuti vana vadzidzi chitibhadharai mari inokwana chiitai kuti zvikoro zvivese saka ihwaro hunobatika hwatagadzira hwatinofunga kuti hungaramba huchivatikwa kana kuri kuti hurumende yacho iri kuzvipirawo kuti nyaya yekudzidza kwevana inge iri nyaya yatinokoshesa tese pamwe chete senyi
iyo hurumende yati kudii pazvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi
hurumende pakutaura kwatinoita nayo inoti icharamba ichingoita nhaurirano nevamwe vese kusanganisira vekufinance patinoti tinoda kuwedzerwa mari inoda kuti itaure nevekufinance kuti vabatipe mari inokwana yatotambira 4 October 2018 vatotaura navo nezvenyaya masandato fasting procedures vanongotaura navo vachiti tiri kushuvira kuti 500 million RTGS yavakapiwa netreasury ichakwana kutenga zvinhu zvikwanisiro zvinodiwa saka vane pakufamba kavari kuitawo asi tiri kutarisawo dzimwe nyaya dzataisichema nadzo dzavasina kana dziravaposhesa pakuti ticha anoda andarishi anoda kuti varegrading ane mapepa akapita navo kubasa asatoda kubhadhara zvimwe izvo zvavari zvese vari kuti vari kutsekechusa asi nyaya yati kunyanyotyira kuti ichatadza kuti zvedu zvifambe zvakanaka inyaya yavari kuti ivo havasiriwo vari kukondorora kubuda kwemari asi tinofarira pemanal secretary kwedu vatavena vanoramba vachisimbisa kuti hongu hurumende iri resi kuti matisha apiwe mari dzavanoda vacharamba vachisimbisa kuti vatipiwe mari dzatinoda kuti basa refambire mberi nenyayawo yatanyanya kukurukura yekuti remote learning whether online or offline tikufarira kuti ivo vari kutiwo vari kuparira urongwa hwatatinoedza kutsakatedza kuti aiwa urongwa hwo haufanira kutungamirwa nevari kunze zvaiitwa zvekungoti vakatiwa maneemsefotitaunda zvemaredio ivo vasina urongwa hwakadzama saka tikufara kuti vabvumirana nesu kuti tinoda urongwa hwakadzama hweremote learning chero mwana ane indaneti chero asina anofanira kuti adzidze
musi unobvurwa zvikoro kana zvavhurwa muchange muchienda here kana zvichemo zvenyu zvisina kunge zvagadziriswa
hatizokwanise kuenda nekuti kana chiti maticha akwanise kuenda kubasa hakusi kuti tinovenga kudzidzisa tikutodzidzisa pamawhatsapp zvinotadzisa kuenda kubasa inyaya yekuti tee tisina mari yekunodya tasvika kubasa tee tisina mari yekukwira muchovha tee tisina mari yekuendesa vana veduwo chaivo kuzvikoro tee tisina mari yekurapisa vana vedu kana varwara ndo zvinongotitadzisa kuenda kubasa zvatinoramba tichichema nekunyuta nehurumende idi kuti dai maisa zviso redu panyaya dzedu tiitewo upfenyu hwakatitambanukei kuti basa redu kana taakuribata tiribate nemazvo
vakuru vanoti panorwa nzou sora nemiti ndozvinokuvara zvichiva kuti zvopakavara muri kuita imi varayiridzi nehurumende vari kushupika vachatambudzika vachashaya dzidzo vana vechikoro munoti kudii
panosarudzwa hurumende vanhu vanosarudza hurumende inodhilivha zvavanoda kana vanhu vachivhotera hurumende vanoti dai yatipa health dai yatipa education dai yatipa mvura dai yatipa zvimwe isu sevarayiridzi tiri vatumwa vehurumende tinototarisira kuti hurumende itipe zvatokuchemera kuti huswa hwacho hwamuri kutaura husatamburi apa hapana nzou dziri kurwa isu tiri varombo sevarombo vese vari kutadza kuisa vanavo kuchikoro tiri varombo sevarombo vese vakatadza kubhadhara exam fees for vana vavo takangofanana nekuti isu vamwe maticha akatotadza kubhadhara exam fee chingori pano inzou imwe chete yatotokumbira kuti senzou yakabata mari dzese dzemataxpayers ine upfumi hwese hwenyika mumaoko ayo itore upfumi huhwu iite kuti vatumwa vakaita sevarayiridzi vanoda kupa vana dzidzo vawane zvinovabetsera kuti hatigwi nehurumende hatina simba rekukwanayo hurumende ndiyo iri kutorwisa varombo vese kusanganisira varayiridzi